Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimo Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 9 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzi dzemabielection dzinoitwa munyika, vanhu vashoma vachinzi vabuda kuenda kunovhota uyewo dzichienderera mberi kunyange hazvo bato reCCC rakanga rapikisa mutongo weHigh Court kuSupreme Court wekurambidza nhengo dzaro kukwikwidza. Zanu PF inota ine kusawirirana kwainoti kuri mubato reCCC nekudaro yakwikwidza musarudzo sezvinotarisirwa pamutemo. Musangano weCOP 28 uyo unopera chipiri chinouya unoenderera mberi kuDubai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzemabielection dzekutsiva nhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru dzakadzingwa navasengezoshavangu avari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemutauri chemunyori mukuru webato reCCC dzatora nzvimbo matunhu akadzingwa nhengo idzi vanhu vashoma shoma vachinzi vabuda kuenda kunovhota. Sarudzo idzi dzinonziwo dzaitwa murunyararo. Sarudzo idzi dziri kuuyawo panguva iyo daro reSupreme Court ranga rakatarisirwa kunzwa chikumbiro chakakwizwa nebato reCCC richipikisa mutongo weHigh Court wakarambidza nhengo dzaro dzeparamende kukwikwidza musarudzo idzi. Nezuro usiku High Court yakapa zvakare mutongo wekuti kunyange hazvo nhengo dzeCCC dzakanga dzapikisa kuSupreme Court mutongo wekudzirambidza kukwikwidza uye kuti dzibviswe pamagwaro ekuvhotesa kana kuti pamaballot paper, izva zvaifanirwa kusende zvaifanira kusendeka parutivi mutongo uyu pachimirirwa kuti Supreme Court itange yanzwa nyaya iyi. Zimbabwe Electoral Commission yakazivisawo nezuro kuti yakanga yatobvisa pamagwaro ekuvhotesa mazita enhengo dzose dzeparamende dzeCCC dzanga dzichikwikwidza musarudzo idzi. Mutauriri wezeki vari mutevedzeri wasachigaro Ambassador Rodney Kiwa vakaudza Studio 7 kuti commission yavo yakanga yagadzirira zvakakwana uye zvikwanisiro zvose kusanganisira magwaro ekuvhotesa matsva zvakanga zvaive panzvimbo. Nzvimbo dzekuvhotera dzinonzi dzavhura nenguva dzakatarwa dza7 mangwanani uye dzichitarisirwa kuvharwa na7 PM kana 7 dzemanheru anhasi. Sarudzo dzeNational Assembly dzaitwa mumatunhu masere anoti Binga North, Lupane East, Cowdery Park, Blawayo South, Lobengula Magwegwe, Bait Bridge West, Nketa nemupopoma muzilikazi kuchitowo makanzuru makumi maviri nemana. Mudunhu remabvuku sarudzo idzi hadzina kuzoitwa mushure mekunge vaikwikwidza vakamirira CCC vamunyaradzi Fabian kufa hakutizwi varambidzwa nedare kukwikwidza izvo zvakasiya vasikotisa kupwanya vezanu PF vachinzi ndo vakunda vasina vakwikwidzana naye. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutauriri weCCC vapromisi Mukwananzi.
Isisu chedu kuramba kuti sarudzo dzaiitwa idzi inhema, hakuna sarudzo dzakadaro, idambe raiitwa navamunangagwa vachida kuzvipa 2/3 majority mudare reparamende zvisiri pamutemo. Saka haiwa ngavaiti havo, asi idambe, hapana chabuda, hapana chinoreva zvazvinoreva munyika idzi.
Tinonzwawo kuti dare reHigh Court rakagara nezuro usiku rikapa mutongo wekuti kunyangwe makaapila kuSupreme Court hazvifaniri kutadzisa kuenderera mberi kwesarudzo. Munoti naiwo mutongo iwo wakapiwa usiku?
Sematauro amuri kuita dare rakaitwa murima, idare rerima, irima rega, hapana chaedza, hapana chakabuda ipapo, hapana chichabuda ipapo. Vanhu vedu, vanhu veZimbabwe vari clear vanoziva zvavari kuda vanoziva kuti zvavari kuenda zvinei nezvirwira namunangagwa nedare ravo ravaka capture saka isi tiri kuti vanoZimbabwe ngavarambe vakamira paposition ngavarambe vakamira mudariro zvinhu zvedu zvinofamba nyange zvikaita sezvarema zvicharema hazvo asi kuguma kwenguva zvichabuda zvakanaka President Chamisa vachange vari kustate house ende vanhu veZimbabwe vachafara vachaita mufaro mukuru
Zvizvi zvamungaudza vana veZimbabwe tichienda mberi tichiona zvaitika panyaya yesarudzo idzodzi dzemabyelections uye remangwana rebato renyu seTCCC
kuinda kumatare inhau yekuda kuratidza vanhu kuti isusu tiri vanhu vemutemo tinoremekedza mutemo tine chivimbawo kuti mutemo charemekedza vanhu asi mutemo watadza kuremekedza vanhu ndava mutemo hausi wemunhu mutemo hausi wejudhishari mutemo hausi wamunangagwa mutemo ndowenyika mutemo ndowevanhu asi zvinoratidza kuti vanhu vatadza kuremekedzwa saka vanhu zvavatadza kuremekedzwa isiwo tichaita zvatichaita tine urongwa hwatichaita kumeka shuwa kuti nyika yeZimbabwe yadzokera panhau yemutemo asi pane zvino mutemo wenyika matare enyika ese ari kuratidza kuti ane mateya akatsveyama ari kutora divi ravamunangagwa haasisina chimiro chaanofanira kunge ainawo haana chiremerera chaanofanira kunge ainawo zvavanobuditsa asi zvisizvo zvinodiwa nevanhu vezimbabwe asi zvisizvo zvatingati muchirungu justice inoratidza kuti nyika iri kufamba zvakanaka mutemo uripo hapachina mutemo vemutemo vakatengwa vakatengerwa dzimba vakapiwa mari mubudikidzo dzavo hadzinei nejustice hadzinei nevana vezimbabwe asi isu ticharamba takashinga tichienda mberi guma kwazvo pazvinogumira kumagumo kune nyaya nyaya ichafamba zvakanaka zimbabwe ichapururudza sanduko ichauya muzimbabwe nenzira isingafungirwi nemunhu wese tichifamba tichienda mberi kusvika zimbabwe yanaka
vanga vari mutauriri webato reTCCC vapromise mukwananzi vari parunhare muHarare nestudio 7 sarudzo dzeparamende mumatunhu emubulawayo dzaenderera mberi nhengo dzeTCCC dzakasainirwa magwaro adzo ekukwikwidza navasengezo shabangu dzichikwikwidzana nenhengo dzezanu PF kuti tinzwe kuti sarudzo idzi dzafambawo sei mudunhu rebulawayo tabata vanoti ndiwo mutevedzeri wavashavangu vaAlbert Musanga avanotiwo nyaya yekuti vanhu vaviri vanomirira bato musarudzo inogona kunge yawedzerawo kuvhiringika munhengo dzebato ravo
maelections yes kubulawayo ndabhodha ndichingoona kuti hai wakanyarara zvako kungoti hakuna vanhu vanopinda kunongopinda 1-1 mbijana mbijana ende ndinoziva kuti kwakakonzerwa neiyo confusion yacho kuti vanhu vabuda kumabhaloti vachabviswa kumabhaloti vamwe vachiti indai munovhota vamwe vachiti hakuna munhu mumabhaloti saka obviously kana uri normal person unoziva kuti confusion yacho inoita advantage kuzano but hakuna munhu angafosera kuti advantage iindise kuzano isituation neconfusion
iyo confusion yamuri kutaura iwe vamusanga muchaigadzirisa sei sebato nekuti tinoona kuti zvatokonzera kuti murasikirwe nezvigaro izvi zvichatorwa nezanu PF
zvandinovimbisa vanhu vezimbabwe tichagadzirisa izvozvi togara pasi towirirana kana tawirirana zano haina zvaino inazvo muno muzimbabwe chete vanotora advantage yeconfusion but confusion haigari irimo katichazigadzirisa zvekuti munongoti chavamwe ndipresident iconfusion munoda kuwedzera ende ndimi munogara muchitaura ende kana muchitaura munongoti uyo anozviti ndisecretary general uyo anozviti ndiani imi muchiziva kuti ndiwo iye kana ari secretary general ndisecretary general Chamisa andiye president hakuna umwe president wecc
asi munotarisira here kuti nhengo dzenyu dzichakunda musarudzo idzodzi
tichaona kana marizatsi abuda but sekuona kwangu haiwa une confusion and marizatsi acho achashuwa that confusion
vanga vari vanoti ndiwo mutevedzeri wavashavangu vaAlbert Musanga vari parunhare mubulawayo nestudio 7 tabatawo mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vanoti bato ravo rakaisa nhengo dzakwikwidza musarudzo nhasi sezvinopiwa nebumbiro remitemo yenyika
isu sezanu PF hatisisu takakonzeresa kuti paite by-election by-election yakaunzwa nokuda kuva kupokana namakaro arowanikwa mukati meopposition isu kana mutemo wataura kuti kune election hatingaregi kupinda nekuti isu ndochinja takasungira kuti tirwire rusununguko kuti panoitwa election mwana wemuzimbabwe anovhota achivhotera waanoda isu ndosa kataka isa wa mastaya dupa mabaya election. Hakuna election atinotaza kuisa munu. Anumirira Zanu PF.
Bato renyure Zanu PF riri kupomerwa mosva yekunyonganisa vanopikisa kuti munge muchiwana sarudzo idzodzi dzekuti muwane 2/3 muparamende. Munoti vamarapira.
Zviri zvekunzi isu tisu takaita izvi kuti tiite 2/3 majority. Mashoko asina maturo, mashoko ekuvanza nekuvanda. Upenzi hurikuwanikwa mukati meopposition. Nekuti uku kunetsana nekutosvorana kwavari kuita hakuna chekuita neZANU PF. Pachavo endi chokwadi vanochiziva, strategic ambiguity dzavo ndodzangu vasvitsa pachinano chanhasi. Hazvinei neZANU PF, hatisi isu takavati vaite politics vachitadza kukanyasa madhaka ekumahombwe. Zvinhu zvavakazvigarira pasi voga vakaita. Saka kana vakanya madhaka ngavachimananzva ndo vakamakanya voga. Vasade kubata bato reZANU PF. Isu tukutofara kuti tine vamiriri veZANU PF vapinda mudzinzvimbo vachimirira vanhu.
Zvinhu zvamunotarisira musarudzo idzodzi tichiona kuti vamaifanira kunge muchipikisana navo zvine mutsindo vakarambidzwa nedare kukwikwidza musarudzo.
Maelection anhasi afamba zvine runyararo. Tirikutarisira kuti pakupera kwekuverengwa kumavhoti tinenge takakunda nekuti isu tinotopinda maelection tichitarisira kuhwina. Zvisinei, isu tiri kufara kuti vanhu vedu vari kupinda vachimiririra vanhu nekuti ZANU PF ndiyo yoga bato rinogona kumiririra nekuita vanhu zvakanaka. Nekuti sezvatongotaridzika ipapa opposition kubva ipinde chayo kutosvorana nekuvengana nekuposhana hapana kana chimwe chavaitira vana veZimbabwe.
Vanga vari mushande mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vafarai marapira vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe kuti tinzwewo maonero avo nemafambiro aita sarudzo idzi.
Izvi zvava kunyadzisa kusekesa pasi rose nokuti hadzisi sarudzo dzakadai. Mitambo inoitwa namajukwa nevatongi woudzvanyiriri, udzvanyiriri hukuru hazvitombokwani kuti titi sarudzo. Zvinhu zvese zviri kuitika izvi. Iye zvino zvabuda pachena kuti hai muZimbabwe muyawo muutongi hweZANU PF ava marengenya. Zuva nezuva zviri kungobuda kukundikana kuita sarudzo dzavanhu nokucherechedza kodzero yavanhu yokuisa vatungamiri vehurumende vanomiririra vanhu. Hurumende yeZANU PF yawana manhede pazvikadai. Zvakutaura zvoga kukonewa kwacho. Kunotyisa nokusekesa.
Tiri kuonawo kuti bato reTripleC rakanga rapikisa kurambidzwa kukwikwidza kwenhengo dzaro nemutongo wakapiwa naJustice Katiyo kudare reHigh Court. Asi dare reSupreme Court ranga risati ranzwa nyaya iyi sarudzo dzakaenderera mberi. Munoti
Zimbabwe haina matare avanhu anobata makakava nemhaka akazvimiririra pachawo. Tinoziva chose kuti nokukonewa kwoutongi hweZANU PF makore makumi mana namatatu matare edzimhosva akaparadzwa. Chino chinosvodesa kuti ose ava muhomwe yeZANU PF. Saka zvasiya vanhu vari pamhene vasisina utiziro hwokunogadzirisa makakava sezvinofanirwa kuitwa munyika inenge iri nematare ari panheyo yomutemo wavanhu. Ndiyo saka pachidzokerwazve kuti iko zvino munyika muno bato rezvematongerwo enyika ramapitsi reDemocratic Party rana makore anodadza makumi matatu tichitaura kuti Zimbabwe inoda bumbiro guru romutemo wakadzikwa navanhu. Bumbiro guru ndo rinotara nokuumba matare avanhu. Matare avanhu achita basa asina divi raakarerekera.
Zvinosiya papi utongo hwejekerere hwamunorwira imi semutungamiri webato rinopikisa muZimbabwe?
Zvaitika izvi zvinosimbaradza nhano iri kutorwa navanhu veZimbabwe yokurwira sarudzo dzejekerere dzavanhu dzinoshanda dziri mumutemo wejekerere bumbiro guru nemutemo wesarudzo dzavanhu. Kuti chinangwa icho chiichi chinofanirwa kuti chirambe chichirwirwa kuitira kuti vanhu veZimbabwe vazvisunungure pautongi hweZANU PF hwoudzvanyiriri.
Avanga wari nyanzu mnyadzo sumatunge ruwe nyika wa shitunga mira batorunopi kisare Democratic Party, Dr. Uriah Izembe, wari parunare mwarare na Studio 7.
The Voice of America,
Musangano we United Nations wekushanduka kwemamirire ekunze weCOP 28 urikuitirwa kuDubai urikuenderera mberi uchibuda nezvisungo zvakasiyana siyana zvinonzi zvichabatsira mukuderedza dambudziko rekushanduka kwemamirire ekunze munyika dzichiri kubudirira. Kuti tinzwe mafambiro arikuita musangano uyu, Tabata mukuru wesangano rinorwira nyaya dzezvinowanikwa kana zvakatipoteredza reCenter for Natural Resource Governance Rafarai Maguhu.
Nikana izere yekuti nyika yedu ibatsirike pano pakazara mabusinesses. Chandingade kutaura ndechekuti mari dzeclimate change handi mari dzekungoti munongopiwa onzishandisai, asi kazhinji kacho imari inouya through private sector. Saka hurumende inofanira kuti igadzirise yatingati business environment.
Ndeipi iyoyo vamaguhu yamuri kutaura iyo yamuri kuti business environment, uye inobatsira chii
kuti mainvestor vasatye kuinvesta muZimbabwe? Kuti kana akatanga project yake, kana akavaka, kana akatanga chaanenge atanga, zvakuda kuti zvakuda kusimuka, panogona kuuya someone anouya achiti panapa papangu chienda. Kutiwo zvekare nyaya dzecorruption dzekuti mainvestor achida kupinda munyika anotanga anzibhadhara chakati, ndibhadhare inini kuti ndikuprotekte. Saka business environment yedu inofanira kunge iri attractive kumainvestors.
Kunze kwezvamataura izvo vamaguhu, ndezvipi zvimwe zvamunofunga kuti zvingatadzisa vanoda kudyara mari kuuya munyika?
Chimwe chinhu chingade kuti Zimbabwe inyanye kufungisisa nezvacho inyaya yecurrency risk, yekuti tine mari mupengo inonzi RTGS. Mari iyoyo haidi kuonekwa nevanhu vemuZimbabwe. I think kunyangwe Minister of Finance havadi kuiona muumwe mao. Mainvestor kana vachiuya munyika yakadaro vanotya kuti mutemo unogona kungochinjwa, unzi kana vakaisa maEuro kana maUS dollar waakupiwa ari maRTGS kana mabond. So nyaya yerisk yecurrency yedu inoda kuti igadziriswe kuti mainvestor vave confident kuuya munyika. Nechinonzi rule of law, mainvestor ngaapiwe rule book, ngaapiwe mapolicies nemitemo inovaprotekta, kwete kuti vanoprotektwa nemunhu, an individual. Saka ndo zvinhu zvandinofunga kuti izvozvo zvikagadziriswa, kune mainvestor vakawanda Zimbabwe inokwanisa kuattracta mabillions of dollars ekuinvesta mukumitigeta kana kuti adaptation panyaya dzeclimate change.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Rafarai Maguhu vari parunare kuDubai neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya weStudio 7.
Ndinokusingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbonzvanda, vanova ivo mutungamiri wesangano reRosaria Memorial Trust, vachishanda zvakare nemasangano akadai seAfrican Union neFADAC mukuwanikwa ivo vachirwira kodzero dzevanasikana vasati vabva zera nemadzimai vechidiki. Amai Gumbonzvanda vanoshanda vari kwaMurewa, vachibata zvakare mabasa munzvimbo yeShamva nekuzumba marambapfungwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu, amai Gumbonzvanda. Mungatitsananguriro kuti zvirongwa zvipi zvamuri kuita panguva ino yekurangarira 16 days of activism against gender-based violence iyo inopera mangwana.
Takatarisana ni mabasa atanga tichita uya tirikuita mazuva atinawo iwaya 16 ekusumudza nyaya dzemhirizhonga dzirikusanganikwa nadzo nemadzimai isanyanya kubata matambudziko anosangana nevasikana nemadzimai echidiki chekutanga ndechekuti tiri parosaria memorial trust pasenda yedu yatinayo pamurewo tine dendere yatinopa kubatsira vasikana nemadzimai vanenge vamhirizhongwa emergency shelter iyoyi tanga tichikoshesa zvikuru pa16 days tichikurukurawo nevarimo mushelter imomo kuti tivadzikanise mwoyo yavo
zvinhu zvamuri kuita pari zvino kuti muone donzvo iri richizadziswa
chekutanga chataita kutoona vatinavo vatigere navo tichisimbisa mabasa edu chechipiri serozaria memorial trust tinobata nevasikana vari mumisha mavanobva chechipiri kuti vana vave nezivo knowledge chaiyo chaiyo zivo yevanhu vavagere navo nharaunda yavagere uye kuti vakawana chavanotanga kuti hana yake tanga kurova ave nemumwe waanotaurira vasikana vavabudisa zvikuru kuti tinofanira kuve tine cheuviri yatinoti economic empowerment mabasa emaoko kuwana kuti vange vane mari dzavo kunyanya madzimai hd ari muwanano madzimai ari kuti kana usina chaunacho uchingomirira gedhi chakati chapera avanoti madcc kuti gedhi chakati chapera gedhi chakati chapera ivo usinowo yako homwe unoramba uchidzvinyirirwa uchitarisirwa pasi uchi mhirizhongwa
muri kushanda sei nemadzishe munharaunda dzamuri kushanda kumaruva
pa16 days ipapa serozaria memorial trust taka tiri kutaura nemadzishe nemasabhu kukurudzira kuti tese pavawana mukana ngavasumudze kuti mhirizhonga isikarucha yedu vanhu vanenge vachitobara mhosva vanenge vachiabhiusa madzimai chimwe chatiri kuita serozaria memorial trust pa16 days tiri kubata nyaya dzeutano hwepfungwa takaita tsvakurudzo serozaria memorial trust takabatana neuniversity college of london newomen's university tichida kusumudzira kuti pese pane child marriage pane kurwadzikana kwepfungwa kusagadzikana kwepfungwa kurwadzikana chaiko chaiko trauma depression zvinoitika saka pa16 days apa tanga toda kudzikisa udzamu hwekuti tizive chaizvo chaizvo maringe nenyaya iyoyi saka takawana vasikana vechidiki vamwe vakapinda muwanano vamwe maresecha vamwe vatinoshanda navo kuti vanyorewo pfungwa dzavo saka vari 16 tanga tiri kupublisha every day kusvika musi wa10 December zvavanofunga maonero avo tichibatawo maexperience avakaita zvii zvingaitwe kuti tigadzirise saka tiri kutarisira kuti pfungwa dzevechidiki idzi panyaya dzeutano hwepfungwa mental health inobatana kunyanya nenyaya yeabuse nechild marriage zvichabatsira kuti hurumende dzedu dzikoshese kuministri dzezveutano nyaya dzeutano hwepfungwa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvinotonzwa kubva kune vakabata chigaro chekurongwa kwemabasa musangano reCRA vaRuben Akili pamusoro peurongwa hwevagari vemuHarare vari kuti vazvitengere pombi dzekugadzirisa mvura netsvina zviri kufashuka
izvi pakunatota panze kuno titori nevagari vekusouthly park vari kutaura nemo nemo matauriro amuri kuita zvimhepatazo dzakatasana kusouthly park hadzina pombi dzinofambisa tsvina kana kuti pombi dzemvura vanhu ivava vangu vachitaura kuti tinotokwanisa kutounganidza mari kuti pombi idzi dzive dzinoiswa taunganidza mari idzodzo izvi tozoita tinoti kukreditswa mumaaccounts medu nekuti infrastructure iyi kana kuti mapomba aya anenge ari kanzuro. Saka tingati iconversation kana kuti inhauzirano yatotanga munharaunda dzakasiyana siyana, nechikonzero chekuti mari dziri kuti dzikaenda kunoripwa mitero hadzi kuzodzoka dzichigadzirisa makenizi anenge achitarisiwa nevana. Saka naizvozvo muchaona kuti imimi dzimwe nguva pamwe paipaipi yacho yagadzirwa iri ngura $10. Kavagari vakabatanidza tingati $10 iyoyo kanzuro ichizobvisira vanhu mari idzodzo pamutero. Tingati tinoona kuti vanhu vanenge vaona kuti vagara munzvimbo dzakachena. Saka naizvozvo tingati imbe imwe tingati pachingati conversation nharirano ikatotanga munharaunda dzakasiyana siyana.
Zvinhu zvamunoona zvichibudirira here tichiona mashandiro anoita makanzuro, kune kumwewo kwazviri kuitwa here zvichibudirira?
Kana izvi zvichikwanisika kuitwa neZimbabwe electricity supply yekuti vanhu vanonzi aisai waya dzemagetsi kana tambo dzemagetsi nemapoo, mari idzodzo dzinenge dzaiiswa idzodzo tobvatazonzi vanhu ngavachizobvitirwa mari iyoyo pamari yemagetsi. Modhel iyoyo kana kuti maitiro iwavo ndo maitiro ari kuramba achitaurwa nevanhu.
Asi munoona here kanzuro yeHarare ichitambira urongwa ihwohwo huri kusimudzwa nevagari?
Tingati tingati tinozvitora nematiri maviri. Nechikonzero chekuti nikomajonga mukaona tingati nyaya kukanzuro yeguta reHarare kunyanyanya department yeHealth range richizozobotadza dzimwe nguva kuisa mamita emvura. Saka ainge ichitotaura kuti vagari vanenge vane tingati mari yekutenga mamita vanozvitengera voga vozoenda kuHarare Water. Mita iyoyo yobva yainonzi kuhanzi kukalibhuretwa here kana kugadziriswa ona kuti inoshanda zvakanaka here yobva yaiswa. Mari iyoyo pane fomu yanga ichinzi rinosainwa rasainwa kudaro $50 kuti mamita anga aitaurwa nerudzi rwekenti atengwa mita iyoyo kanzuro yegaicredit mari iyoyo chi muakaunti nemunhu iyeyi. Saka zvinhu zvange zvichiitika kungoti zvange zvisinga itike zviri pajekerere zvakanyatsokura kuti pajekerere asi pakaitwa nhaurirano. Ndinoona tingati nyaya iyoyo pachinzira kuti community financing inogona kuita kuti vanhu pano neapo vakwanisa nge vachiwanobudirira. Tingati modhel iyoyo ikacherechedza mukomajonga ndo modhel inochiita inge ichaswa pamusoro peyainonzi mapay scheme yekuti vanhu varinge vachinzi inini kana mapiwa matenzi ndinini chaona kuti paiswa mvura paiswa masiweji. Saka naizvozvo achisi chinhu chitsva asi kunenge chiva kudwa ndechekuti panenge pakuda nhaurirano dzakasimba nekanzuro kuti tinyatsoonesana nechikonzero chekuti panogona kuita maonero akasiyana siyana nekuti zvimwe nguva kune vamwe vanhu vange vachibhenefita tingati mune nyaya dzeprogramendi idzodzidzi. Saka dzimwe nguva zvinogona kuto fesa resistance kune vamwe asi kune vamwe vanoda progression muchaona kuti zvinogona kuti tifambirwe zvakanaka.
Asi mati magara here pasi nekanzuro kuti muzeye iyo urongwa hutsva uhu hwemapombi hwamuri kutaura uhu, kunyange hazvo kwaakuine urongwa humwe hwamuri kutaura hwemamita emvura nezvimwe zvakadaro zvanga zvichifamba? Izvi zvamava kuda kuti zvichiitwa nemuronga wamuri kuda izvi zvinoda kugarirwa pasi. Munogara pasi riini kana mava musati magara pasi?
Tisati tagara pasi dare reizvozvo nechikonzero chekuti tange tichiita pachirungu atinoti maproduct tingati atoti pachirungu product consultation nechikonzero chekuti zvabuda kune imwe nzvimbo yesouth park dzimwe nzvimbo dziri kuve dzinovakwa pari zvinhu. Saka tira kuona kuti tikatanga tatengesera tsvakurudzo dzedu tobva taita mutsangano mukuru nekanzuro yeguta reHarare tichibvobva even magavenment department tivaoneka kuti urongwa uyu une mabhenefiti akadai akadai uyezve tichiona kuti kwazvaitwa kwacho zvambonyatsofamba zvakanaka here uyezve tichigadzirisa maburi kuti kana panoitwa zvakaitwa kana zvisina kunyatsofamba zvakanaka ndezvii zvisina kunyatsofamba zvakanaka. Asi pari zvino tingati hatitatanyatsogara dare guru asi tamboramba timboonesana hedu nevamwe tingati vakuru vekanzuro panyaya iyi.
Manzwa kubva kune vanotungamira zvirongwa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari parunhare muHarare nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo dzemabi election dzinoenderera mberi mumatunhu akatarwa. Nhengo dzeCCC dzakarambidzwa nedare reHigh Court dzisina kukwikwidza musarudzo idzi. Musangano weCOP 28 unoenderera mberi kuDubai kuchiitwa zvisungo zvakawanda zvinotarisirwa kubatsira nyika dzichiri kusimukira. Tabva tasvika kumagumo edu echirongwa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngikatheleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela nginjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 Mpalakazi 2023 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ku ballot paper bekulama candidates weZANU PF, weTCC lomunye iIndependent. Ivela kuyokhasta ivoti yami njengecandidate eRepresenta iCitizens Coalition for Change.
Lobikwa luqhubekeke kabuhle langokuthula. Ukhetho lwama-by elections lokudinga amalunga edalele ePhalamende lamakhansela kobulawayo namhlanje.
Abashayina zaphuma kule number 123 junior, then 123 senior. Ithebu kwenjalo ke nabo yibo abahambi baleli Zimbabwe eUganda eKampala. Ngakho ke abantwana abathathu babuyile ne-Dust Crowd nasengizasiyenjengelisi.
Ayiqembu labafundi abangena emncintisweni wama spelling B ele Zimbabwe spelling B team lithole isikoko sesithathu emncintisweni wamaqembu avele emazweni alishumi lanye 11 we African spelling B competition. Kuthi ingcwethi ezeZimbabwe zabakumsebenzi wezempilakahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala bele gciwane elengculaza ele HIV AIDS. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lubikwa luqhubeke kakuhle langokuthula ukhetho lwama-by elections lokudinga amalunga edalela ePhalamende lamakhansela kobulawayo namhlanje. Lolu khetho lwenziwa ukuthatha izikhundla ezasala zingasela bantu ngemva kokuxotshiswa edalela ePhalamende wamalunga ebandla ele-CCC kanye lamakhansela ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengiso Jabangu. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abantu abaphumanga ngobunenye ukuyavota kuma-by elections akobulawayo namhlanje iningi lisithi kalizihluphanga ngokwenza njalo ngoba kuyikudlalisa isikhathi. Amagama amalunga awebandla le-Citizens Coalition for Change abakucele likamnumzana Nelson Chamisa abakhutshwa ngabeZimbabwe Electoral Commission emaphepheni okuvota ama-ballot papers ngolwesine ngemva kwesinqumo se-High Court abengekho bekulakamabhalane jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Amakhansila akucele likaChamisa abekhona kuphepha lokuvota abakhutshwanga yiZimbabwe Electoral Commission ngesizathu sokuthi amagama abo ebengekho kuluhlu lwabavinjwa ukuncintisa kusinqumo esethulwa yiHigh Court ngolwesine. Ekhuluma ngemva kokuvota eMahlabezulu Primary School eChabalala kuward 21 omela ibandla le-Citizens Coalition for Change ekucele likaChamisa umnumzana Thinelimbo Maphosa uthi bavote ngokuthula.
Ku ballot paper bekulama candidates weZANU PF, weTCC lomunye iIndependent. Ivela kuyokhasta ivoti yami njengecandidate eRepresenta iCitizens Coalition for Change. Besilungiselele kahle sibili but khonoko ukuthi kuyabe kulama court cases ngibona ngani kuphambanise ukuthi abantu babuye ngobuningi babo.
Okhokhela abahlola ukuqhutshwa kwekhetho emele iCitizens Coalition for Change kucele likaChamisa kuward 21 unkosikazi Sibongile Chimumba uchasisa kabanzi ngobe kusenzakala namhlanje.
Ayiline ngathi akula line at least kare ngo 7 exactly ukuthi ku polling station sifike ngo 4:06 hayi amabizo ayatholakala izika angikaboni inkinga yayo ukuthi hayi ngingabe ngikhuluma mangi ukuthi izeki tape but angikaboni i problem phakathi ama agent an ama polling agent nge 30 mina uhlelo lelo mina ngithi lungiyehlisile ngokuthi ama messages lama information aphuma ebantwini okuyenzakala la mina vele kungilokusedown akungithakazi akungithabisa.
Okokhela ukuhlolwa kokhetho emele ibandla lezanu PF kuward 1 enzikini yedolobho unkosikazi Thokozile Mudimba uthi abala nsolo asebethe bayithola ngokhetho lwalamhlanje.
Hayi, ama elections wonke hamba kuhle ngendlela. Ward long ward 1 sama polling station ay 21 so far everything is going so
Umnumzana Pardon Tafumanei oncintise kukhetho lolu ezimele edinga ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni sempophoma mzilikazi yena uthi uvotele elukhanyiso primary school empophoma.
Kuzibebe kwazi ukuthi ukuvota ilungelo olomuntu wonke eZimbabwe. Singabe singasuthiseki ngendlela abangabe besebenza ngayo. Ayitshintshe nxa kukhona abakhonona ngakho kuzatshintsha but ukuyekeli kuyavota akusezo kutshintshile. You must remember ivoti leyo kula bantu abahamba empini bayilwela.
Abekhomishini eqondisa ezokhetho eyezimbabwe electoral commission bethule umbiko othi ukhetho luqhubeke kuhle ngokuthula njalo impumela yokhetho izaphanyekwa kuma-command centers ngendawo ngendawo njengokuvota kwabantu lamhlanje. Abakwenhlanganiso ekumsebenzi wezamalungelo okuvota e-Electoral Resource Center Africa bakhuphe umbiko lamhlanje emini enkundleni ezehlukeneyo zokuxhumana ukuba ngesikhathi semini abantu abangaba yisilinganiso esiphezu kokuficaminwemibili ekhulwini i-8.4% kobulawayo bebesebevotile. Abe iRCA baqhubeke bethi eBulawayo South emini enkulu bese kuvote abantu abangaba isilinganiso phose abayisifica munwe munye ekhulwini 8.7% esigabeni senketha bese kuvote abedlula isilinganiso sabayisikhombisa ekhulwini i7.6%. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikwaBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Iqembu labafundi abangena emncintisweni we-spelling eleZimbabwe Spelling Bee Team lithole isicoco sesithathu emncintisweni wamaqembu avele emazweni alishumi lanye 11 owe-African Spelling Bee Competition ogqitshwe izolo edolobheni leKampala kwele-Uganda. Iqembu leZimbabwe libunjwa ngabafundi abavele ezikolweni ze-primary leze-secondary. Abavele ezikolweni ze-primary bathathu abathi uRyan Jabonga Mundende lo Yumaraya Mia abesesikolweni eseGoldridge Primary School esisekwekwe kanye lo Claudia John Madombiro wasesikolweni eseKyle Prep School esisemashingo. Abavele ezikolweni ze-secondary babalisa uKelly Elshad Gutu wase Springs of Grace College, uRumbizai Patience Funani, loTashinga Chereni, baselo Magundi College. UTaboka Ncube owe Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lomqondisi wohlelo olweZimbabwe National Spelling Bee, umculi olodumo uAlbert Nyati.
NjengeZimbabwe Spelling Bee, saqala i-competition le kuma endaweni ezinhlanu. Sayenza koBulawayo, sayenza eGweru, sayenza iHarare, eButare, leMashwest, seMashwest sasele Magundi College. Sasesenza ama-finals eMother Touch eHarare. Ama-finals aphuma kule number 1-2-3 junior, then 1-2-3 senior. Uthe kubenjalo-ke nabo yibo abahambi bayamela iZimbabwe e-Uganda eKampala. Ngakho-ke abantwana abathathu babuyile ne-dust crowd basenza siziqhele njengelizwe.
lizwa njani ngokunqoba lokho ba?
Ah, ngijabule kakhulu. Bekhala lethisa phela. Yazi lentana kufana lokuthi ngambona sengibazisa abazali ukuthi babezizwa njani nxa umntwana ekukompetition ephambili lapha. Hayi, akuchithanga. Yazi ngiyakuthiwa nange seyinile, hayi, kuyajajula impela ngoba akudlalwa. Engikunanzeleke ukuthi thina ngapha eZimbabwe sasingani sislow ambitshana, but ngale mboni kuthiwa i-speed round ba-fast, sekumele kathe sitraine abantu abethu ukuthi baqala nge-fast and akhulume ngoba kudlalwa. Alaphana-ke ngibanjele abantwana, kodwa-ke ukuba ngu-number 3 endaweni enjeyana akuchiphanga. Ngakho-ke sathatha thina abantwana abayi-20 e-primary and 20 e-secondary from each region lapho sasikhona ukwenze beyiklasha kuma-finals laphana e-Mother Touch. Esakunanzelelayo ukuthi ungaba ngu-number 1 lapho ovelela khona e-region lapho khona, kodwa ukhona uyabe ngu-number 11 nge-15 obegudi wasedliwa nje obe-chasi lokuzwa wasedliwa nje libala elilodwa eliphambanisile. So siyazi ukuthi abantwana bonke bale-ability and sifuna ukubanika lelo thuba lokuthi bazele.
Umbiko wakho ongaba lawo kubazali beZimbabwe sikhangeleleke umnyaka ozayo?
Ngomnyaka ozayo kuyashiywa akudlalwa. Ngomnyaka ozayo sesiqala siqala ngoFebruwari. Siyeshiye kuma i-third term sesiyaba nje asikali nokuningi ngenxa yokuthi kuba nama-exam nge-third term. Asisoke sibe nokuningi nge-third term ngaphandle kwama-final. So the rest of the program zizarana ngathi mina from February zibe ziyephela ziye kuma ekupheleni kwe-second term. Ngakho-ke abazali kumele bakhuthaze abantwana, sikhuthaza nje abazali ukuthi abantwana bangene competition le kuyabanceda nokuthi bebe nolwazi lwamabala.
Lo-ke ngumqondiso wohlelo lweZimbabwe National Spelling Bee, umculi olodumo u-Albert Nyathi. Limuze ekhuluma lapho Lotabo kaNcube we-Studio 7 ecingweni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe
mbula. Ingcweti ezeZimbabwe zabakumsebenzi wezempilakahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belegciwane elengculaza ele-HIV and AIDS. Imbangela yalokhu zithi kusilela kwemfundiso yamalungelo kwezocansi, ubumpofu kanye lokuncindezelwa nje kwabesifazane, ikakhulu kulabo abangawaqondisisi amalungelo abo labaphila ngokuthengisa ucansi. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba kabanzi.
Abogatsha lwezempilakahle bathi kunani labantu abazinkulungwane eziphezu kwezilitshumi lasikhombisa 17,300 abahlolwa batholakala belegciwane lengculaza ngomnyaka ophelileyo. Abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 babo ngabesifazane abasakhulayo. Ekhuluma embuthanweni o-World AIDS Day ngeviki edluleyo, umkamangameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uveze ukukhathazeka kakhulu ngalimpumela, ethi abesifazane isikhathi esiningi ndezelwa ngabesilisa phansi komkhuba omubi oqhubeka usidla ubhedu wokuhlukunyezwa kwabo ezimulini owe-gender-based violence.
We don't like that anymore. You cannot do that and you don't want to use protection as well.
Liqhubeka liletha lesisilo emakhaya. Ngakho omama balamuhla bathi kwanele. Njalo phezu kwalokho alifuni kuvikela. Lithi sisinde kanjani? Sikhusele kanjani usapho? Ngoba lesisilo siyabulala.
Unkosikazi Sithandekile Mlawuzi okumsebenzi yemfundiso yokuvimba ukuthelelwana lula kwegcikwane le-HIV esabelweni seMathebeleland North ekulihlanganiso ezimeleyo eZimbabwe National Network of People Living with HIV uthi lokhu kubangelwa yibufitshane bengalo kwabesifazane kanye lokungazi amalungelo abo mayelana ngezocansi.
Babehlukunyezwa ngendlela yokuthi akala ndlela yokuzikhethela kumbe akhulume ngama-rights akhe yena. khona lalokho akufunayo. Uyathola umuntu ongumama esesimene esinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena adefende i-health yakhe kumbe anegotiate for safer practices ngenxa yokuthi yikho lapha athembele khona, yikho lapha aphila khona, yikho lapha aphiwa khona imali.
Ukwehlisa lokhu njengenhlanganiso bathi sebesungule inhlelo zokufundisa abesifazane ngamalungelo abo kanye labangakwenza ukuzivikela kulo mkhuhlane.
Esizama ukukwenza ukuthi sincedise omama kakhulu ngokubafundisa ngendlela lapho abangazimela khona. Even umuntu noma ekurelationship yokuthi uthola umkakhe engafuni ukuthi asebenze, siyazama ukuthi sibafundise kumbe sibalinke labantu abangabancedisa ukuthi benze uhlelo abangazenza behlezi ngekhaya, benze imisebenzi yezandla ethiyathiyeneyo.
Phezu kwalokho, umqondisi wohlangothi lwe-National AIDS Council esabelweni lesi uMnumzana Dingane Ncube uthi uhlangothi lwakhe lulenhlelo zokunquma elizweni lonke befundisa abantu ngegcikwane leli kanye lokuhlola igazi ezigabeni ezinzima ukufinyelela.
From there sebengathola ukwelatshwa for HIV ukuthi bengene ku-ART program, ku-ART, or bethole izixwayiso zokuthi bengaziphilisa njani bengabanjwa ligcikwane le-HIV.
Ngokutsho kwenhlanganiso yezempilakahle kazulu emazweni womhlaba e-United Nations International Children's Emergency Fund, eleZimbabwe lilezizalwane ezedlula isigidi esisodwa 1.3 million eziphila le-HIV, iningi labo kungabesifazane. Bathi kusasilela njalo ukuthi omama abazitheleyo bavikelwe, njalo labesilisa labo bakhuthazwe ukuhlola igazi ngoba abalegcikwane behamba belisabalalisa ngokungena emacansini labesifazane abasakhulayo bengelandlela zokuzivikela. Kunje inhlanganiso yezwekazi le-Africa e-International Conference on AIDS and STIs, ICASA, iqhuba umhlangano esigodlweni seHarare kucutshungulwa indlela amazwe la angehlisa ngayo inkinga zokuthelelwana kwaleli gcikwane lengculaza, ingulamakhwa kanye lofuba, besithi iningi labantu kuzwekazi leli lizithola ligula okunye loba okubi kwalokhu. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke wothani sike sithedele kuChris Gande usizwe ukubana usiphatheleni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali litshona njani izulungandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ayibophe slender umhlabele. Ngiyabonga ngokwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukela ehleleni baba, ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi kahle kahle uSlenda ngubani?
USlenda ngu-Ivope Slenda, kahle kahle igama malithelele i-stage name kahle yilo u-Ivope Slenda. Yena elokuzalwa nguFaith.
Ngingeke
ngisatho iminyaka engaqala ngayo, ngiqala ukugida kumukis connection. Angisayazi iminyaka yakhona. Wathi-ke ngithe sengibuya lapha eGoli, ngaqala ukuhlangana no-Fortune. Sengike ngahlangana nabanye abacubi, i-Tornado Heroes, i-Cheva Boys, but sengisithi sengivule amehlo wokuthi ngiyagida nami ngiyabonakala ebantwini ngibe ku-Fortune saqala ukhipha i-DVD lakhe elakuqala. It was 2000, I'm not sure, 10 or 11, asengikhohliwe khona lapho.
Njalo likhangelele ukuthi liza kwethula idlalade na.
Ingoma seziziningi, ama-album edisco angu-5, bese kuthi i-album yeqembu lamavikankani iyi-1. Kwamanje siyethule i-single track. Ngiyathembisa ukuthi lizobuya idlalade kungekudala. Isihloko nizasitsho mase ikhona.
Ngamafithane ungasitshela labo ocula labo.
Engicula kahle kahle umuntu oculayo nguye uSlender. Ngibuye ngizibheke. Bese kuthi kule isingi engiyikhiphe manje ngifeature omunye ubhuti abathi kuthiwa YC Champion Dawu oleqembu lebe Young Challengers.
Ugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kubalaleli bonke abalalele le interview esiyenza manje. Inkosi ilibusise.
Lo ke bekungumhlabeleli uAlibophe Slender. Besixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo isikhathi esiningi. Lilani.
Kwabasanda kusixhuma singumsakazo owe Studio 7 osakaza use Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi womdumo owerumba uNhlansenhle, yena-ke osethule idlalade lakhe elisha elilesihloko esithi Indlu Yomzemuze. Linsizwa icula iwele South Africa, njalo igama layo lokuzalwa ngu-Ignatius Nyoni. Nansi-ke ixoxa lontungameli Nkomo owe-Studio 7.
Hey, Salibonani, salibonani, bathandi bomculo, abathanda ingoma zethu zerumba, labathanda umculo wonke okhona emhlabeni jikelele. Ngisuka eMbembezi phansi khona le esigabeni sasemajiji.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangabe befisa ukuthi bethole umculo wami bewuthenge, sisasenhlelweni zokuwufaka online manje ngoba umculo usasemusha. Sisasenhlelweni zokuwufaka online. Abangathanda ukuthenga lo mculo bengangithola ku 0652776579 and ngiphinde futhi 0652776579 noma beke ku Facebook edinge uIgnatius Mhlasto Nyoni bazongithola lapho. Umculo uyatholakala kimi noma ngabe ukuphi, siyawufikisa lapho khona.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngifisa ukuthi basikhuthaze ukuthi umculo wethu uye phambili, lathi besikhulise ama-upcoming artists ukwenzela ukuthi nathi sidlondlobale sibe bakhulu nathi. Ngiyabonga.
Ngiyethemba lokubali ukholisile umculo okanyoni, umculo omdumo werumba. Isikhathi sethu asavumeka kwethu ba siqhubekele phambili lokho sisonke, kodwa singekehlukani othi sikhangele ebezihamba phambili. Lubeke waluqhubekeka kuhlela ngokuthula ukhetho lwama-by elections lokudinga amalunga edalela ePhalamende lamakhansela koBulawayo namhlanje. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.